Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 23, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuita nhaurirano dzetripartite negotiating forum. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vabereki nevarairidzi vari kuita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezvedzidzo rakaita urongwa hwekuderedza vana vanenge vachidzidza panguva imwe chete senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete kuitira kuti vasatapurirane chirwere cheCOVID-19. Vana vaimbodzidza vakawanda zvekusvika pakati pemakumi mana nevashanu kusvika pamakumi matanhatu vave kudzidza vari makumi matatu chete. Danho iri rave kuita kuti vamwe vana vadzidze mazuva mashoma pavhiki kuti vapewo mukana kune vamwe vana. Vamwe vabereki vanoti danho iri rakanaka sezvo richipa mukana wekutevedzera urongwa hwekuderedza mukana wekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti zviri nani kuti vana vaende kuchikoro kwemazuva mashoma pane kuti vatadze kuenda zvachose sezvakaitika gore rapera. VaNyandoro vanoti kusaenda kuchikoro kwenguva yakareba kwevana kunoita kuti vaite misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka uye vana vasikana vanopedzisira vave kuroorwa vasati vabvezera.
Nyanga wakafunda mazuva matatu, mazuva mairi, icho chatombotanga. Nekuti kuva negore, kugere, zvinokufungisa pfungwa dzakawanda. Tarisai zvino tiri kunzwa kuti vana vechisikana tofunga vanosvika 5,000 vari kunzi vaane mimba. Asi kana munhu aine chaanoita ari occupied, anoona zvimwe zvinhu zvinenge zvakamubata. Zvekuti chavhurwa mazuva mangani avanoenda rina. As long chikoro chavhurwa, we are happy about it.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kudzidza mazuva maviri zvichaita kuti vana varambe vari kumashure muzvidzidzo zvavo.
MuZimbabwe vanga vane mwedzi yakati wandei inodarika 8 months vasingadzidzi vari kudzimba. Vouya kuzvikoro zvinonzi vanodzidza mazuva mairi rimwe chete kana matatu pasvondo. Zvazvoreva ndezvekuti havachazokwanisi kudzidza zvose zvavakatadza kudzidza kare nezvimwe zvavanga vachitarisirwa kuti vadzidze nguva.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzika matende kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Kugadzirisa dambudziko iri chinotanga kuitwa kwai kufanirwa kugadzirwa matemporary facilities ekuti vana vadzidzire anosanganisira matesi nezvimwe zvichitengerwa iri programu yehurumende ichaka mari kuhumwedzerwa mwedzimwe nyika dzinobatsira.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vanoti dambudziko riri kuitika muzvikoro nderekuti vana vave kudzidza vari muzvikamu zvakawanda asi vadzidzisi vasina kuwedzerwa.
Dambudziko guru nderekutevedzera mutemo weWorld Health Organization wekuti pave nevana vashoma muklasi imwe chete. Izvi zvave kuita kuti tivakamure asi vadzidzisi vari vashoma. Izvi zvave kuita kuti vamwe vana vadzidze masikati, vamwe mangwanani.
Dambudziko riri kusangana nevadzidzi vari mumagwaro epasi kana kuti primary school nderekuti havasi kupfeka mamask sezvaonekwa nestudio 7 muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzinoti Mutare, Masvingo, Harare neBulawayo. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vadzidzisi vashoma vari kuenda kuzvikoro izvo zviri kureva kuti vana vadiki hapana ari kuvakurudzira kuti vapfeke mamask.
Kuzvikoro kwacho kwaenda vana uku vana havangoenda hakuna kana varairidzi, hakuna kana ari kuona kuti social distance iya iri kuitwa here. Vana vazhinji havana kana maface masks.
Mudunhu reMutare zvimwe zvikoro zvave kuti vamwe vadzidzi vanouya kuchikoro mangwanani vamwe masikati senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti urongwa hwehurumende ndehwekuti vana vadzidze mukamure imwe chete vari pasi pemakumi mana nevashanu nekuda kwemukaha unofanirwa kunge uri pakati pevanhu vaviri. Vataungana vanoti hurumende ichaedza nepose painogona napo kuwedzera vadzidzisi muzvikoro kuti vana vadzidze zvakakwana. Urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kuenderera mberi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuparura zviri pamutemo mangwana chikamu chepiri chekubaya vanhu icho chakaona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachibayiwa nhomba yepiri svondo rapera paWilkins Hospital muHarare. Pakupera kwezuva nezuro vanhu zviuru makumi mana nezvitatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 42,294 vainge vabayiwa nhomba zvichitevera kubayiwa kwevanhu mazana masere negumi nemumwe chete nezuro wakare. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa nacho izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 36,684 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu negumi nevana kana kuti 1,514. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vari kukurudzira hurumende pamwe nemasangano akazvimirira kuti pasimbaradzwe zvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, vakoti pamwe neveruzhinji pamusoro penhomba yeSinopharm, vachiti ndizvo zvichabatsira mukuchinja pfungwa dzevanhu vari kutya kubayiwa nhomba iyi. Mumwe wevanhu vane maonero aya mutori wenhau Privilege Mushaniri, uyo akabayiwa nhomba yepiri svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMike Hove weStudio 7.
Ndingangoti maybe zuva rekutanga rechipiri kubva pandabayiwa ndaingonzwa pandandakabayiwa and even the ruoko rwandakabayiwa rwacho ndorandaingonzwa kanenge kakurwadziwa, asi hapana chanyanyochinja chaizvo. Ndakambeke ndamboudzwa kunzi ukabayiwa kechipiri, kechipiri kacho unofanira unogona kumbozunguzika mbichana nekuti mushonga wacho unenge wakutanga kushanda zvekuti masoja emumiri mako akugadzirirawo kuti akudzivirire kuchirwere checovid. But taura chokwadi, ndiri kunzwa zviri raiti.
Mukubayiwa nhombe yenyu yechipiri, makatarisira kuti muchaendera mberi here muchiremekedza mitemo yeWorld Health Organization?
Handisi kuzochinja kuongorora kwatinoita kana tichifamba tichisangana nevanhu tichiita sechangoramba ndichiita zvandaingoita izvo zvokuti mask yangu ndinopfeka sezvainotarisirwa kuti inge yakapfekwa. Kana kuri kugeza maoko, ndinogezawo maoko zvinotarisirwa kunge ndichingiradzisa. Kana ndakabva kwandabva ndisati ndabata chinhu kana ndapinda mumba, ndogezwochi maoko angu. Changoramba ndichingotarisa iyoyo mitemo yatakapuwa kare.
Ndinoda kumbobatawo nyaya yenhamba yevanhu vati vatyora nhomba iyi. Tichiona kuti pachiri nevamwewo vana mukoti pamwe navana muchiremba vari kutya kutyora nhomba iyi, zvii zvingaitwa kuti ruzhinji rweZimbabwe vave nechivimbo chekuda kutyora nhomba iyi? Nekuti ini sechizvarwa ndikaona chiremba chiti ndiri kutya, neniwo ndozozvionawo ndichitya. Zvii zvingaitwa kuti vanhu vatange kuva nevimbo munhomba iyi?
Mashoko ari kudiwa kuti paite kugarwa pasi, kunyatsotsanangudza chaiko chaiko kuti mushonga uyu wakanakirei kwawakabva unoshanda wakati wakati zvakati 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 urongwa hwatiri kutora tikubva apa tichienda apa tichienda apa tichienda apa tichienda vanhu vova nechivimbo nemushonga uyu nekuti ana mukoti vakasava nekuvimba nemushonga iwoyo ruzhinji rwese haruzokwanisiwo kudaro ndichidawo kutaurawo kune hama dzangu ana mukoti nana chiremba vakasavimba iwo kuisusu tozoita sei iwo zvekare vakasashandisa mushonga uyu ngavasazvinyengera vachiti vachatora nguva yekuti chazoti ndotora mushonga hatizi nokuti chinoitika ndechekuti ndikusanjodzi pauviri iwewe wacho ndiwo unosangana nevazhinji vanogona kunge vane utachiwana kechipiri ukabva kubasa iko uchatosangana nemhuri yako uchatosangana nani nani neshamwari dzako hatizi saka ukachibatawo chirwere chacho chinokurumbidza kupararira nokuti iwewe ndiunosenza pachinosvikira
mutori wenhau privilege mushanhiri achitaura ari parunhare muHarare namaiko hove westudio 7 bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwe nekomiti yedare resenati inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vanoti kudzingwa muparamende kwemumiriri weHarare East vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance pamwe nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa svondo rapera ndemumwe muenzaniso weurongwa hwekuda kuparadza bato rinopikisa uye kumbunyikidza zvido zvevana vezimbabwe gwaro rebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika rakaburitswa nezuro rinoti hurumende yeamerica iri kutevera zviri kuitika muzimbabwe kusanganisira kudzingwa kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vabiti pamwe nedzimwe nhengo dzakasarudzwa nevanhu kubva muparamende vachinyorawo padandemutande retwitter sachigaro wekomiti yesenati inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari mumiriri wedunhu reidaho vajames rich vakati hurumende yavaemarson munangagwa iri kumbunyikidza zvido zvevanhu kuburikidza nekukonzeresa kudzingwa kwenhengo idzi muparamende svondo rapera chimwe chikwata chebato rinopikisa repeople's democratic party kana kuti pdp chakanyorera mutauriri weparamende vajacob mudenda chichiti vadzinge nhengo dzinoti vabiti vasettlement chikwinya mumiriri wembizo wawilliam madzimure mumiriri wekambuzuma vasichelesile mahlangu vekupumula varegai tsunga vemutasa south pamwe navakuxaxapulu venkulumane richiti vakanga vamira kuve nhengo dzebato iri uye vakanga vasisamiriri zvido zvaro izvi zvinouya kunyange hazvo vatanhatu ava vakapinda mudare reparamende pasi peMDC Alliance Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi nevadaira nharembozha yavo vanga vari mumusangano wemakurukota asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano pf vatafadzwa mugwadi vanoti mashoko ehurumende yeamerica pamwe nekomiti yesenati aya havana nguva yekuapa sezvo asiri chinhu panyaya dzenyika yezimbabwe
mashoko avanotaura hatina basa nawo uye hatina nguva yokumapa mukana wokumateerera nekuti havasi chinhu panyaya dzemunyika yezimbabwe havasi chinhu panhau yemashandiro anoita matare edzimhosva muno kana vachigadzirisa matambudziko kana kuti makakava anenge ari pakati pemaopposition political parties aripo kana kuti angava angu nani kana nangana america haina painokwana ipapo saka zvinototishamisawo nesuwo sezanup kuti kune vamwe vanotobhilivha kuti kana vachinge vasangana nedambudziko ravazvigadzirira kuzvigokera moto muziso pachavo nenzira yokutadza kutevedzera mutemo sezvavakaugadzira mubato ravo voti zanup kupedza nguva isu semusangano wezanup hatinei nemashoko avaprai ende hatimateereri
asi kava mugwadi kune vamwe vari kutiwo imi sezanup muri kutopembera nekuparara kuri kuita opposition
kana shumba ichivhima musango ikasangana nemhembwe yaakutandaza haitadzi kudya nekuti inoti mhembwe iri kurwara aiwa saka chinogotitadzisa kupembera semusangano wezanup chii kana vachizviparadza mumba mavo isu tinongofarira chete nekuti akagara tazvitaura kare kuti musangano yemhando yakadai haina kwainoenda nekuti yakagadzirwa nevanhu vasingadi nyika yakagadzirwa nevanhu vanobhirivha kushanda nevanhu vanovenga nyika inoyi vari kunze vachiita kuti nyika inoyi ive undermined vachitadzisa budiriro kuinda mberi saka kana vodonha hazvitishamisi uye hazvititadzisi kufara ngavarambe vachidonha uye zvekare ndoda kuti muzive kuti haisi mhosva yezanup nekuti vanhu vemudzisi vari kutiza bato ravo vachiuya kumusangano wevanhu. Haisi mhosva yedu iyoyo, imhosva yavo. Ngavazvitarise muziso mukati mavo moga imomo vaone kuti chavari kukanganisa chii. Kana vasiri kuchiona chavari kukanganisa, abva ngavarambe zvavo vachituka ZANU-PF, asi vacharamba vanhu vachiuya kusvika vazogara pasi vaona kuti dambudziko ravo nderei. Isu vana baba gamuchirai kuZANU-PF, tinongoramba tichiti uyai kumusangano wavanhu.
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kunyanga hazvo ZANU-PF nehurumende vari kuramba kuti havana chekuita nekuparadzwa kwevanopikisa, zvinozivikanwa kuti chinangwa cheZANU-PF ndechekuparadza mapato anoipikisa.
Chokwadi ndechekuti ihurumende yavamunangagwa vari kutiwo havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa. Hanzi kupokana nokusanzwisisana nokurwa kuru muMDC Alliance neMDCT hazvinei nezveZANU-PF. Chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka, asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa reZANU-PF, ndochinangwa chavo. Ndosaka ndivanazvita Matema Danda, Dana SKMoyo nanatafadzwa mugwadi vachigara vachitaura isusu sehurumende yeZANU-PF totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party state. Saka hazvityise kuti ZANU-PF nyangwe ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance, vari kushandisa matare, kushandisa mitemo isimo mubudiro yemitemo kuti vaparadze mapato anopikisa. Hazvifambirani nemulti party democracy izvozvo.
Asi kana tinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vaNgwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo.
Hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika, hazvipe zvakaitika. Ukaenda kuSouth Africa ndokubuda vana COP, vana EFF. Ukaenda kuKenya hapana bato rinopikisa rinobaiyo ZANU-PF pachezvavo na 1963 vakabuda muZapu. Saka mukanzwa vanhu vachidaro vajoka kamboti vataura kuti hanzina vangu vachibuya timokudzidzisai hichi yepolitical opposition. Hapana mapato asingapatsanuki, asi bumbiro remutemo harifangu rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganisika. Saka kupatsana kwamapato hazvina basa. Asi kana hurumende ichioshandisa mutemo ichitiwo MDC Alliance harisi bato, iroro bato rakanyoreswa neelectoral court, iroro bato rakavhoterwa navanhu paballot paper, zvokuratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mitemo isiri pamutemo wokukanganisa zvemapato. Aiwa, handi chokwadi vajonga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vaenderera mberi vachichema vaive mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avakashaya nemusi wechitatu svondo rapera. Nhasi mutumbiwa waMagufuli wanga uchiratidzwa vanhu vekumusha kwavo mudunhu reChato pamberi peurongwa hwekuibva kwavo nemusi wechina svondo rino. Nezuro mutungamiri mutsva weTanzania Amai Samia Saluhu Hassan vakatungamira zviuru nezviuru zvevanhu zvaionekana nemutumbiwa waMagufuli munhandare iri muguta guru reDodoma. Amai Hassan vakanga vachitsigirwa nemutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi, mutungamiri weKenya waUhuru Kenyatta pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa avakabata maoko kumhuri yavaMagufuli nevamwe. Amai Hassan vanoti vaMagufuli vachavigwa kumusha kwavo nemusi wechina mushure memunamato uchaitirwa mudunhu reChato. Uri kuotarunana nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kuda kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi pegungano reTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF dziitwe mwedzi uno kunyanga hazvo vashandi vari kuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Aya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown yakonzera kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinyanye kusamira zvakanaka. Izvi zviri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa kwemisangano yeTNF kuti paitwe mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Asi ropa rakaipa pakati pemapato ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive basiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti havo vakazvipira kuita misangano yeTNF.
Ndine chishuviro chekuti tigare pasi mwedzi uno waMachi usati wapera. Munoziva vazulu kuti mutemo weTNF unoti tinofanira kugara pasi at least 2 times per year. Asi ini ndandichipusha kuti dai takwanisa kuti titaurirane every quarter. Tichireva kuti togona kusangana kanoita kana.
Chikonzero chiri chekuti?
Kuti timbosimbaradza iyoyo TNF iyoyo.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati
hapana urongwa huripo zvatinoziva wobudaidzira TNF iyo zvino. Kwasara mazuva mashoma kuti mwedzi waMarch upere. Hatizizivi kuti tichava nemusangano here weTNF kana kuti kwete.
Vatiwo
isisu sevashandi tine nyaya isina kupera pahurukuro dzakapfuura. Tine nyaya yemihoro. Taona nyaya yemasalaries iri nyaya yakatikoshei. Patinotarisa kuti mitengo yezvinhu yakakwira panguva yapfuura. Mawages asina kumbosimuka. Taona vashandi vakawanda vachitadza kudzorera vana kuzvikoro, vakawanda vachitadza kuraramisa mhuri dzavo. Nenyaya yekuti masalaries ari pasi. Taona zvekare mabargaining councils, maindustrial bargaining councils achitadza kubuda nemaminimums anobatsira. Taona nekuma enterprises zvekare, makampanis akawanda atadza kubata nyaya yecollective bargaining zvakanakisisa. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yemihoro yakatikoshei ndeipi currency tingashandisa kuti tichengete value yemari yatinotambira.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu vatiwo
principles eTNF takange takawirirana kuti musangano weTNF unoitwa pera kwaFebruary kana kuvamba kwaMarch. Saka tikuona kunge watinonoke musangano iwowo hatisati tapiwa date na chairman weTNF ndo wanofanira kutipa date kuti tinosangana musupi.
Ko zvii zviri kutarisirwa nevemabhizimisi kana musangano uyu ukaitwa? Tabvunza Dr. Murefu.
Zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichizeyiwa zvakati wande zvinosanganisira mafambisirwo enyaya dzevaccine yeCovid-19. Tiri kuda kuti panyatsojekeswa kuti vaccine inofambiswa sei kuti makambani anenge aida kutenga mishonga yevashandi vavo nemhuri dzavo vanozvifambisa sei. Zvakare tinodawo kuti vashandirwi vaite participate mumatask force ese eCovid-19 kuitira kuti panenge pachitorwa madecision nezvisungo zvinenge zviine chekuita neCovid-19 input yedu inenge yaitwawo taken into account. Tine zvimwewo zvatinoda kutaura zvakafanana nekuti tingafambise sei basa reTNF kuti zvatinenge taronga zviitwe implement nekukasika uye kuti ndiani anenge ari responsible for implementation.
Masangano akaita serebazi reUnited Nations reInternational Labour Organization kana kuti ILO anogarawo achikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzeTNF kuitira kuti munyika musaite bata murefu bata mupfupi pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti hakuna sarudzo dzemabai elections dzichaitwa munyika nepamusana peCovid-19 kunyange hazvo urongwa hwekunyoresa vavhoti hwatanga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoiles laigwana vaburitsa gwaro vachizivisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere checovid-19 kwave kuzotanga musi wakubvumbi 1 asi sarudzo dzemabaya elections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirayo yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasilaigwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana chinja kwavanovhotera kuti vaende kumahofisi ekomisheni yavo matunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera. Vakafanira kubata chigaro chemutaro webato reMDCT vaWitness Dube vati vanotambira danho ratorwa neZEC vachiti vave kutoita gadziriro dzokuti vapinde musarudzo kana ZEC ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Sebato reMDCT tiri kutambira chose zvabva muZEC ti kwa kuchitanga mamo mabasa ane zvekuita nezve election akaita seku register kwa voters asi tanga takatarisira kuti tichakurumbidza kuti tisvike pakuitwa kwema by elections nekuti sebato takamirira kuti tinge tichiita zvese zvatinogona napo kuti maconstituencies akasara asina vamiririri nekuda kwezvikonzero zvakawanda ange aine vamiririri.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vapomera ZEC mhosva yekushandiswa nebato reZANU-PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba ZEC yakamisa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections.
Ichi chiratidzo chekuti ZEC haisi kuita zviro zvayo zviri pachena zviri pachikerere nekuti iri kuda kutevedzera agenda inenge yapiwa neZANU-PF. Iyo ZANU-PF iri kutya maelections, iri kutya maby-elections nekuti vakaita zvinhu zvisizvo vachidzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vakaruza maelections.
Asi vasilaigwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvido chero zvani zvake. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa neZEC vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva zvaro sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Ndokusaka semusangano weZANU-PF tichiti isu navamunangagwa hativhunduke maelections mabai elections chero akadzima ngwana kana musi wadaidzirwa. We are always ready to win them. Hatina watinotya mabai elections wayo nekuda kwegondo watafamba. Asi avo vanoti dei aitwa nhasi kana kuti dei aitwa nezuro hationi kuti muono wavo une chekuita nekutsigira kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu munguva ino yecovid-19.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe sezvo nyika yakavhurwa uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe kuderedza mukano wekupararira kwechirwere checovid-19. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwaka itwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT nebato rePDP pamwe nemakanzura mumakanzuro akasiyana-siyana zvitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabai elections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino kokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvechirongwa chechipiri chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 iri kushandiswa munyika. Muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabereki nevarayiridzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva iyo nyika iri mubishi rekurwisana nechirwere checovid-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuti nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzichaitwa mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Siyakubona ukuthi hey vaccine day ivela khona le China. Kodwa njengoba ivela khona eChina kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti vaccine day isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi vaccine day izabatshintsha emzimbeni.
Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eSinopharm vaccine ngoba kungelamfundiso ejulileyo ngayo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bongaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho.
Ezinye izikolo kwaBulawayo seziqalile ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Abogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe olwe-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amane lantathu, 43,294, ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Ukuthi phakathi kwenkulungwane phose amajume amane 36,684 asebetholakale bele coronavirus kusukela nyakenye. Leli gciwane liqhamuka elizweni sebezinkulungwane ezedlula amajume amathathu 34,315. Abanye kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1514. Kunje eleZimbabwe lisungula okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine kusasa eVictoria Falls, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe kuhlatshwa khona. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokufundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi asabalalise imfundo ejululeyo kubodokotela, abongi kanye lezulu jikelele ngale ijekiseni ngokuphangisa. Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele uMike Hove we-Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi olweneleyo ngejekiseni le, ngoba ukusilela kolwazi kuyikho okubangela ukuba abaningi bathikaze ukuhlatshwa.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kandlela i-COVID-19 kuyini okokuqala. Then okwesibili, abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Siyakubona ukuthi hey i-vaccine leyi ivela khona le China, kodwa njengoba ivela khona e-China kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi i-vaccine leyi izabatshintsha emzimbeni. Bekuthatha kakhulu nxa bebala ama-message amaningi-ningi lapha kubo-social media. Abanye futhi bacabangela ukuthi i-vaccine leyi iluphawu lwesilo khonokho ukuthi nje kumhlaba singathi siyaphela. So ngathi yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lovalo, babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi nansi i-vaccine bantu, asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Thando, ugatsha olubona ngezempilakahle lona luthi abantu abakumele bathathe leli jekiseni abakafiki la ku 50,000. Okuveza sobala ukuthi abantu bayesaba ukuthatha leli Jackson. Abantu laba bagoqela bongi labo dokotela. Nxa sibona abo dokotela ingcwethi kwezempila kahle besaba ukuthatha leli Jackson, uzulu ke kukhona na okumele kwenziwe ukuze udaba lolulungisiswe ngesiphangiphangi njengalokho okufiswa ngohulumende abantu baqala ukuthatha leli Jackson?
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisane ni kabanzi ngale vaccine le nazethi government yethu sihle isike yakhuluma ukuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe zihlonyiswe ukuthi khona zanelise ukuthi zibhale indaba zikhulumisane labantu kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise ngevaccine. So ngicabanga ukuthi okokuqala okuqatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole ulwazi, bathole i-information ecacayo ngevaccine. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ukuvaccinate, asilaba abantwana bayavaccinatwa every other day, bayavaccinatwa abantwana, bayavaccinatwa ku-measles, bayavaccinatwa ku-polio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19. So abantu ukuvaccinatwa nje, ukuvaccinatwa generally bayakufisa, bayakwenza, kodwa ukuvaccinatwa ku-COVID-19 bayakusola kungenxayani, kungenxada bakuzwisise. So singabafundisa abantu, sizayinqoba lindaba.
UMnumzana Thando Lwenkosi Nkomo ngowenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19. Ubexoxa loMike Hove weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ezinye izikolo koBulawayo seziqale ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Ekuqaleni abafundi bebesiba ngamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi ayisithupha. Le ngenye yemizamo yokwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labazali liveze imizwa etshiyeneyo ngemizamo eyenziwa ezikolo lapho ezinye zazo esezisengeza inani lababalisi emizameni yokungabi lokuminyana emaklasini. UNkosikazi Debra Chuma, umzali olomntwana ofunda ibanga lesihlanu enkulumane, uthi kulinyathelo elihle elithathwa izikolo.
Imizamo yenziwe isikolo, siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana kungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho, and nxa bebalutshwane eklasini kulula ukuthi umbalisi abalandelele wonke abone lapho abehluleka khona akwanise ukuthi abancedise.
UNkosikazi Sithandazile Moyo, omunye njalo umzali, uthi bayemukela ukwehlukaniswa kwensuku zokuya ezikolo.
Ngithi kungcono, sibona kungcono ukuthi bebe bevulile behamba okwamalanga ngesimo se-corona lesi esikhona. Noma behamba amalanga, kungcono ukuthi babe besiyafunda kunokho okuncane kulokuthi babe behlezi, ngoba sebehlale isikhathi eside kakhulu bengafundi. So siyakwamukela sibili ukuthi bayefunda amalanga onalawo.
UNkosikazi Patricia Chabalala, olilunga leBulawayo Progressive Residents Association, uthi kulobunzima ebazalini ngokuvulwa kwezikolo.
Zivuliwe izikolo njalo zivulwa zingcole kakhulu, azigeswanga, njalo kuthiwa abazali ngabazigesele zona izikolo. Okuyibunzima obukhulu ukuthi umzali athenge amabhuku abhatale le-school fees lesi sesikhwezwe okungajayelekanga, kuthiwe ngabazigesele izikolo. Kunzima ngoba imali yakhona kayikho. Kubuhlungu kakhulu lokho okwenziwa nguhulumende, ngobana angeke athwalise nzima abantu abavele bezihluphekela abangezelele ngobunzima obukhulu. Abantwana laba ababalisi sizabaswela, bazalahleka, baza kufa ngoba bazangena ezikolweni ezingcolileyo, ngoba abazali abanayo imali ne-sanitizer yokuthenga umuthi ongagezisa isikolo. Isikolo yindawo enkulu kakhulu efuna ukugezwa ngumuntu njalo igezwe ngonanzelelo. Sizabona ama-casualties amaningi, sizabona i-deaths.
UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezomfundo, uchasisa ngenyathelo likahulumende leli. Nimele Studio 7 yiko Bulawayo. Ngubathabile Masu.
Abe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC sebethule isinqomo ababesifakile lapho kuqhamuka iCOVID-19 yakenye esokumisa inhlelo zokufundisa uzulu ngokuvota kanye lokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso e-Women in Leadership Development namhlanje, uCommissioner Qhubani Moyo weZEC uthe sebephindela emsebenzini wokulungiselela ukhetho oluzayo.
Namhlanje i-commission ikhiphe umbiko wokuthi isi-suspenda ukuvalwa okokwenziwa kwamanye ama-activities awa ama-elections ayemisiwe ngenxa yendaba ye-COVID. Lawa ama-activities agoqela i-voter education le-voter registration. So abantu bengaya ezigabeni zethu ema-ofisini ama-district lama-province bayebhalisa ukuvota. Kodwa asika alisi ukuthi senze ama by election ngenxa yokuthi uhulumende akakaniki i directive etsho ukuthi izinto ezifana lokuhlangana kwabantu abaningi sezihambe kanganani. Sithina kade siyalungiselela ku voter education le voter registration samele ukuthi umongameli asinike ama date ukuthi election ingenziwa nini. Njoba lisazi ukuthi proclamation ye-election ivele iyenziwa ngumongameli welizwe.
Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuba baqakathekise ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota.
Fuzani babekwazi ukuthi i-delimitation izakwenziwa ikhangela ukuthi i-constituency le-constituency ilabantu abanganani. Ngalokho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqalise ukuthi babe register in their constituencies. Sizabuya kodwa lathi sisenza iblitz yokungena ebantwini for voter registration, kodwa abantu abathathe advantage ukuthi kade sesiqalise ukuthi siregister kwenzela ukuthi bengakhali ngokuthi hayi thina sigcine sesithathelwe amanye ama-constituency wasibalutshwane.
Kusanjalo u-Honorable Sichelesile Mahlangu obelilunga ledale lephalamende emele umuzi wePhumula koBulawayo uthi akukho emthethweni ukuxotshiswa kwakhe kuleli dale libandla elikhokhelwa nguNkosikazi Lucia Mathibenga le-PDP.
Engingakutsho kwamanje ukuthi ukurikholwa kwami akukho emthethweni. Nesizathu sokuthi umuntu ongirikholiweyo number one akangazi lami kangimazi. Asizake sihlangane, asizake singazake simbe sibe ku-table A1. Even ngesikhathi ngiku-PDP yena wayengekho ku-PDP. So ukuthi ngizwe sengithiwa ngirikholwa yi-stranger esihamba emgwaqweni, to me kuyishoku. Kube yishoku ngesengikhangela umthetho wethu welizwe ukuthi uwumthetho onjani u-allows ukuthi umuntu nje engavuke cabanga ukucabangayo akwenze. But mina ngazi ukuthi nxa singabantu beZimbabwe kufanele sibe proud, sibe proud ngento yethu, sibe lamanye kunyuka ukuthi nxa ngisekhothi ngizajajwa ngendlela eyiyo. But nxa sokusenzakala kanje ukuthi anyone ohamba emgwaqweni can decide avuke ebhale lokhu ahambise kuspeaker, uspeaker akubale, kuyangethusa ngoba mbona ngani kuthiwa lami sengilelungelo lokuthi ngingabhala incwadi ngifike ngithi ngirikhwela ubani wephathi leyi uza kuyibala akuvume, ngoba akukho emthethweni ukurikhola umuntu ongamaziyo. Benjamin uthe uBenjamin Rukanda usuke emashwingu.
UDokotela Gordon Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi kulesahluko sesisekelo sombuso welizwe esisetshenziswa kubi zinkokheli zamabandla ezombusazwe.
Section weConstitution obiza ama members of parliament ukuthi aphume ule problem ngokuya abuse ama political parties, ama leaders, ama politicians bayaphendulela iconstitution besenzela ukukhipha labo ababazondayo abangabathandiyo abacabangela ukuthi bayancintisana labo bakhithwe nje kungabi landaba zalutho. Iconstitution yayenzelwa ngalokho, yayenzelwe ukuthi iqine abantu ba basebenze bekhuthala eParliament athi ukuthi bathone bekhitshwa nje ngenxa yenzondano.
UCounselor Lilian Mlilo laye owaxotshwa ukuba ngucounselor ka Ward 12 obulawayo uthi ngabe ukhetho lwenziwa masinya ukuze abantu bathole abameli.
Hey, ama recalls la sebenzisa nzima vele akusasebenzeki ngoba thina njengama councillors a recall abantu abasela abantu ababakhangelayo. Eh thina besifunda ngayi by-election eyenziwa masinyane ukwenzela ukuthi abantu bathole abantu ababamelayo.
Osakhulayo uGifford Mehlulisi Banda uthi ukuxotshwa kwamalunga edale akhethwe ngabantu yikululazwa lokungahlonitshwa kwesisekelo sombuso welizwe.
Okay, ama recalls ikuphanjani ukusetshenziswa komthetho ngendlela engalunganga nguhulumende weZimbabwe osetshenziswa ukubana uncindezele ukhetho olwenziwa ngabantu ingasingathi thina i will of the people that is being violated. So uhlupho lweZimbabwe olukhona kakhulu abantu abaningi abangalulanzeleleki lokuthi isisekelo sombuso siyabe sikhona imithetho eyiqondile kodwa uhulumende ulembali yokuthi atshintshe imithetho ayisebenzise ukuncindezela abantu. Kungakho lokho yiyo indlela okumele kuqale khona ukulwiselwa uhulumende lo khona ukubana uphambanisa imithetho yelizwe, uphambanisa ukuthi akwanise ukuncindezela ulungelo loluntu eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alikhi Ndlovu uthi ukuxotshwa kwabantu edale kubadanise kakhulu ngoba izigaba leziqinti zisala zingelabameli.
Ama recalls asidanise kakhulu, asethuse kakhulu njengokuthi thina siyabe sikwazi ukuthi umuntu nxa ekhethiwe uyabe siya represent abantu eParliament and lokho kokuthi khona kuhlala abantu ababili abathathu behind scenes in aircooled offices ba decide ukuthi ba withdraw umuntu eParliament asikusekele ngoba iconstituency isiyasala ingaselabamehla.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWild ibibize umhlangano wokuhlaziya udaba lokuxotshwa kwamalunga edale leParliamente lapho uZulu aveze ukukhathazeka okukhulu ngoba abaxotshwayo akubizwa ukhetho ngemva kwensuku ezingamachumi ayisithoba nemunye 90 okubangelwe ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe ole State Department kanye labe committee yedale le-Senate ebona ngokufanayo sebesolwe kakhulu ukuxotshwa kwamalunga MDC Alliance ayisithupha idale leParliamente besithi le yingxenye yemizamo kahulumende weZANU-PF ejonge ukudiliza amabandla aphikisayo. Umnumzana Bethi uxotshwe eParliamente libandla lakhe lakudala ele-PDP ndawonye lomnumzana Settlement Chikwinya William Matsimore sichelesile mahlangu regayi tsunga lomnumzana bucacaphulo ngeviki edluleyo. Isikhulumeli se-State Department umnumzana Ned Price wethule umbiko izolo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ukuxotshwa kwaba yisithupha laba akuhambelani lombuso okhululekileyo njalo kwephula ilungelo lalabo abavotelayo. Umgcini sihlalo we-US Foreign Relations Committee uSenator Jim Risk laye wethule amazwi afanayo. Babikwa sebengamachomi phose amane 39 abameli be-MDC Alliance ePhalamende asebexotshiswe yi-MDCT le-PDP kudaleleli kusukela nyakenye. Amakhansela wona asengamachomi ayisishiyagalombili lanye 81. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombu sazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Baqinisile abemelika lokhu abakujoyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kafuni opposition, kafuni vele izwi eliphikisana laye kungakhathalekele ukuthi likumaqenjini ophikisayo kumbe likusivil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini. Konke nje okungumbono ongahambisane leZANU-PF kumele kudilike, kumele kubulawe, kumele kuphele du. Asale busa yedwa uhulumende weZANU-PF edilizile izwe liphela, bulala imigwaqo, kula lizibhedlela, atshontshe imali, enze konke angabe yakuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapho kuyonakala. Ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemocracy. Nxa kungela opposition kule week opposition umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo, liyaphela du ilizwe kungela lo obonayo lophikisayo. Ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane kungaze kwacina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokhu izani ifona.
Abe ZANU-PF baya kusola kakhulu okukhulunywa iMelika Ncube bathi leli lizwe kumele lichiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Izanu vele kayivumelani nalotho. Ithi akula economic crisis, akula political crisis, akula human rights crisis, akula governance crisis, akula democracy crisis. Ithi akula mbuso omubi, akula lizwe elidilikileyo, imigwaqo mihle kayila amapothole, izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela. Ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo. Ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonishwa eZimbabwe. Ikhuluma into engekhoyo vele. Ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali. Ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani. Ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono. Silambile ilizwe libuleyo izanu yalidiliza do, ngakho kabe iMelika bale umbono ofaneleyo. Kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe izanu, kudilika opposition, kudilika human rights, kudilika democracy, kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Ngosenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwati utshela iStudio 7 ukuthi bayawasola kakhulu amazwi eMelika. Uthe leli lizwe kumele litshiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ijekiseni elungiswe ngabenkampani ye-AstraZeneca besebenzisana le-College le-Oxford University yokuvikela i-COVID-19 ibiwa ilamandla okulwisana nalo umkhuhlane ungaba yisilinganiso sokuphose amashumi atobaminambili ekhulwini 79%. Njalo ihlolo yatholakala ukubana kayengezi ingozi yokunquma kwegazi kulowo oyabe eyihlatshiwe ama-blood clots. Ijekiseni le ihlolwe eMelika, Peru laseChile. Ngakho ke linkampani isidinga imvumo yokuthi isetshenziswe kweleMelika. Kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abatshengisele emadolobheni wonke akweleMelika ngempela sonto edluleyo besola uhlaselwa kwabaseyizizwe zeMelika kodwa bengabadabuka ezwekazi le-Asia. Amadoda akade ehlomile ngembhobho abikwa ebulele abantu makhaza abakade bengahlumanga abangamashumi amabili lambili esigabeni seTawa kwelenije izolo. Ngemva kweviki kubulewe izakhamizi zesigabeni esingomakhelwane abangamashumi phose ayisithupha 58. Umthethwandaba welizwe linye leNiger owe-Constitutional Court unqume usekela unqoba kukaMohamed Bazoum ukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwe okwesibili kuRunoff. Umkhokeli webandla elibusayo uzagcotshwa ukuqala umsebenzi ukuthatha intambo zombuso ngenyanga ezayo. Ngeziphathelane lomnotho namhlanje, inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele ethule umthetho oqondisa abaqhatshi ukuthi babhadale izisebenzi iholo elisukela kubanga elithize i-minimum wage, ngoba imali eholwa izisebenzi eziningi ingeyokuzigqilaza. Kubika uNtungameli Nkomo.
Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi inkundla ye-Tripartite Negotiating Forum eletha ukukhulumisana phakathi kukahulumende, izisebenzi kanye labaqhatshi kumele ivumelane ukuhlela izinga lapho iholo lezisebenzi elimele liqale khona. Amanye amazwe afana leMelika alomthetho onje. Umoyo uthi ungabikhona kwalomthetho eZimbabwe yikho okwenza abaqhantshi bahlawule izisebenzi ingcosana nje.
Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphuleke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Umoyo uthi inkulumo lezi ziqhakathekile ukuze kuqedwe ukukhonona kwezisebenzi ezigoqela ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo eliphansi.
Behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi. Luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining council esehlulekile phela ukulungisisa lokho.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yabaqhantshi iMkhosi umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi kungafakwa iminimum wage umnotho ovele usadalala uzahle uguqe ngamadolo ngoba kulankampani ezakwenelisa lokhu. Uthe okudingakalayo yikuthi inhlanganiso zezisebenzi ezikungatsha ezitshiyeneyo zixoxisane labaqhatshi bazo kulezo ngatsha kuvunyelwane ngengatsha ngengatsha. Amazwi akhe agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Kuba nzima ukuthi ukhulume ngeminimum wage endaweni evele ingamanga kuhle. Ngoba sikhuluma kunje nje kula bantu abangabaqhathi abaless than 5% yabantu okufanele ngangabaqhathi elizweni. Kula makhampani alezikwerede ezinkulu kakhulu ezokuthi sebesehluleka lokuzibhadala. So ngalezo ndlela kuba nzima ke ukuthi sikhulume ngeminimum wage. Ye kungaba yisifiso sezisebenzi ngoba izisebenzi phela zivele zilazo ziyafuna nje njengoba wonke umuntu efuna. Kodwa ke kufanele sikunanzelele ngelihlo elibanzi khonoko ukuthi hayi okwakho tesi kambona ukuthi singakhuluma ngeminimum wage.
Ubebe uthi okudingakalayo yikulondoloza amankampani asavuliwe hatshi ukuwadiliza.
Nxa sifuna ukulondoloza wona la ama-companies alokhu esaphila awe-5% asingakhulumi ngeminimum wage. Kasikhangeleni lawo ayenelisa ukuthi abhadale kumbe ahlawule izisebenzi akhulumisane lezisebenzi kulokhu esithi thina ngama-plant negotiations nxa sesikhuluma ngolimi lwe-industry. Bazikhulumisana leke ukuthi bathole ama-allowances azakwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono.
Ingcweti kwezenotho zona zithini? Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Udaba lolu hlaleni ke lukabakhona lihlala luyinto ehluphayo kundaba ye-economy eZimbabwe. But masikhangele ukuthi i-economy ime kanjani, njalo i-structure sama-workers eZimbabwe. Uzananzelele ukuthi ama-workers eZimbabwe isikhathi esiningi abhadalelwa ukufika emsebenzini. I-reward or i-salary yabo is not matched to productivity like any other country.
Ushoko uthi kunenge okumele kuguqulwe ukuze kufikwe kuzinga le minimum wage.
Yeah, I do appreciate that we need to have a standard esokuthi abantu babhatala njani. But instead of a minimum wage, asithini sector lange sector kumbe ngamayinyeni ngamayinyeni kababe lokuthi ngehola ngehola umuntu ubhatala onganani.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ufuna inkulumo ze-tripartite negotiating forum ziqale inyanga le ingakapheli.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungela mfundiso ejulileyo ngale ijekiseni. Abogatsha olubona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe le-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ephalamende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.